这个当然嘛 ，parliamentarians， 而且反正我是分在有个体嘛 ，perks， 俺们安做个这里是块，有把那个钱给把给干掉。应该那个个这里是块那边有经济，而且突然没钱了，而且人把没钱了。Vachada kutiva kwizi masalari zavo hiri. Doshi nuwa nzuitika kore ne kore parliamenti chingo changa. Nyewa nuwa nzutanga kutawarandie ma benefits avo. Saka ruendo runo iso susu nuko na kumieta. Nikutiva nuwa jinji wakato charisira kuti ema parliamentarians aramba mota. Nezume juno shicha. Shayenda ku nubatira pa chiruwele nchu kolera. Chimwe chiripo chekare ndiche kuti taka charisa parliament ineza nupf. Zilipo zizindi zavano kuna kuchinja kunyangisa constitution. Nekutiva ningivani iye simple ne super majority. Zizilewa iso kutivano kuna kutiasunjaka wanda basi ngashande ni MDC. Zino zongwele kana nekuti MDC ya gona ere kutivano veru zinji wazisive kuchindo shirikitika mu parliament.
Veru zinji zavano tarisisa kudai parliament. Vane ere zavano kwanisa kuitao kuti vaone kutiva miriri vavo vaita basa ne mazo.
Chakutanga, ndichekuti vanhu vanoziva here vanhu vavakavhotera. Ndakatarisawo pa social media tisingazozivi kune vamwe vasinga vasiri active. Tinoona sekuti vanhu vazhinji havatozivi vamwe vevanhu vakahwina. Saka vanhu vanofanira kuma citizens richatova basa ravo kuti vazivi kuti ndiani zviya watakapinda muparliament kuti munhu iyeye ari kutaura akatimiririra here. Saka maererano nekuti vanhu vakatarisirei kunyanya vese vekumaruwa neve mumataundi panogona kuva nekusuwa kuzhinji kana maparliamentarians otadza kudhiriva pazvinhu zvakatariserwa nevanhu.
Kune nyaya dzatinonzwa dzinogarotaurwa dzemadzimai dzevana vadiki uye zvirema. Pane here umiririri hwamakaonawo hurimo muparamende itsva iyi hunorerekera kuma poka andataura.
Kuvanhukadzi zvainzi izvo muparliament rwendo runo munogona kunge mune 30%. Isati yasvika zvaiyo 50-50 asi 30% yakadarika yatangati nayo ndinovimba tanga tiri kuma 20-something%. Vechidiki varimo zvekare muparliament handina manumbers pandiri. Kunyanyisa vechidiki vanogona kufara kuti zveminista wevechidiki munhu wechidiki muzvare Kirsty Coventry.
Pane here zvamunoona zvirimo muparamende umu zvinoita kuti vari kunze kwenyika vaonewo sekuti vari kuiswa mune matongerwo enyika yeZimbabwe?
I think diaspora ine opportunity yekuti vatoshandisa iko zvino. Takanzwa Minister of Foreign Affairs vaSB Moyo vachiti vana vediaspora ngavauye vabatane nevamwe kuisa mari munyika. Ipapo vana vediaspora kunyanya vakadzokera kumusha kunovhota ndipo vanofanira kuchiudza maparliamentarians avakavhotera kuti onai takakuvhoterai. Iko zvinotaura kuda kuti muite fight for our right yekuti isu tivhote tiri kwatiri. Mukuda mari kubva kwatiri yanguve yekuti mutiti tikwanise kuvhota. Saka I think muparliament yegore rino zvichange zvichipiwa maparliamentarians achitaura nekwavo asi basa zhinji rinodzokera kumacitizens kuti ndivo vari kufanira kunge vachiona kuti vanhu vavo vari kuvaitira zvavakavasarudzira.